Mumwe ari kumirirwa nemagweta aya ndekareji mambingazika uyo akaremara zvekutadza kuita kana chinhu mushure mekunge aenda kunorapa kuchipatara cheparirenyatwa muna 2014. Kareji anonzi akaenda kuparirenyatwa kunorapa mushure mekutadza kufema. Amai vake, amai Chiposa Moyo, vanoti vakangonzwa kuti mwana wavo akadonha achirapa ndokukuvara zvakaitisisa. Nyaya yakareji ndiye dzimwe dzakawanda dzakaita kuti kuumbwe sangano reZimclo Trust rinotungamirwa namuzvarero reTamakumbi avo vanoti donzvo ravo nderekukurudzira nekuchengetedza kodzero dzevarapwi uye kuti vawane kuripwa kana zvikaonekwa kuti vakatadzirwa.
Nzira dzekuchengetedza kwatinge tichiita tiri kuti vanhu vakanganisirwa nanamazvikokota veutano vanosanganisira madhokotera, manesi kana mafamasisi vaiva vakanganisirwa wese kana pakangoonekwa kuti
Muzvare Makumbe vanoti vakatanga kuita tsvagurudzo maererano nezvenyaya dzekutadzirwa kuri kuitwa varapwi kubva muna zvitagore rapera. Muzvare Makumbe vanotiwo nyanzvi dzeutano dzinofanira kuisa kodzero dzevarwere kumberi nokuti kune vanhu vari kufa kana kuremara pavanenge vachiratidzira.
Atima vane mazvikokota ngavanzwisise kuti pavanenge vaitwa masitay away kana pamastrike ngavaise kodzero dzevarwere kumberi nenyaya yekuti vamwe vacho vatingoita zvekuti regai svikidze hatisi kubata. Saka chamwe tatova nevamwe vana vakaremara, vamwe vakatofa, nevamwe vanhu vakuru vekuti vamwe havasina kana makumbo kana kuti vamwe vakungogara vakarara nenyaya yekukanganisirwa kwakaita nana mazvikokota veutano.
Asi mune imwe hurukuro nestudio 7 nenyaya dzekuratidzira, mutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr Peter Magombei vanoti vanonzwisisisa zvichemo zvevarwere asi naivowo vari kuomerwa kana nekuenda kubasa kwacho.
Isusu hasi kuenda pastrike asi incapacitated, ndozvatiri kuti hurumende dai zvichigona yakurumidza yatarisa munyaya dzakaita saizvozvozvo.
Sangano reZimclo Trust richaita basa rose iri pasina muripo zvokuti parakatangisa basa zvizere mwedzi wapfuura paiva nemagweta 15 kunyange paine vakawanda vanoti vanodawo kupinda musangano iri. Kunyange hazvo paine sangano rinoti rinoita izvi reMedical and Dental Practitioners Council of Zimbabwe, vakawanda vanoti zvinonetsa kuvimba naro sezvo riri rava nachiremba. Studio 7 yakaedza kutaura nemukuru weMedical and Dental Practitioners Council of Zimbabwe amai Josephine Makutuya asi vaka kuti vanoda kuita zvekutumirwa mibvunzo. Hatina kukwanisa kuita izvi pataenda pamhepo. Vakafanobata chigaro chemunyori mukuru mubazi rezveutano Dr Robert Fungai Mudyira Dima vanoti hapana zvavanoziva maererano nezvenyaya yakareji mambingadya asi vavimbisa kuti vachanoongorora nyaya iyi nenyanzvi dzeutano dzekuparirenyatwa hospital kuti vanyatsonzwa kuti chii chaizvo chakamboitika kumwanakomana uyu. Ndakamirira Studio 7 kunyatsime chitungiza ndini tiri muzamiro.